Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 27, 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mudzimai waretired Lieutenant Colonel Elliot Peake vaenda kudare guru redzimhosva kuti hurumende imanikidzwe kutsvaga murume wavo uyo akapambwa nemusi wesvondo. VaNelson Chamisa navatendai Biti nezuro vakapa huchapupu pamberi pekomishen yavaHalema Mohlante. Vamwe varimi muZimbabwe vave kuvavarira kurima chirimwa chepfuta kana kuti castor. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nemutevedzeri wasachigaro webato ravo vatendai Biti nezuro vakapa huchapupu pamberi pekomisheni yavaHalema Mohlante iyo iri kuongorora nezvekupfurwa kwakaitwa vanhu vatanhatu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. Vachitaura pachiitiko ichi, vaChamisa vakati vari kuda kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Vakatiwo vari kuda kuziva kuti sei mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasiri kudaidzwa kuzopawo uchapupu kukomisheni iyi. Mudzimai wavaretired Lieutenant Colonel Elliot Peake vaendesa gwaro kudare guru redzimhosva kuti hurumende imanikidzwe kuongorora nokuwana kune murume wavo. VaPeake vanonzi vakapambwa nevanhu vasingazikanwi nemusi wesvondo. VaPeake vakange vachitarisirwa kupa umbowo pamberi pekomisheni iyi nezuro uye vanonzi vakaendesa gwaro kukomisheni yavaMohlante vachitaura nezvekupfurwa kwevanhu musi wa1 Nyamavhuvhu. Mudzimai waPeake vari kumirirwa naGweta Jeremiah Bhamu vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuru wekambani yeLife Brand Agriculture Services vaIsrael Isidori Kembo vanoti vave kushanda nevarimi kubva matunhu ose emunyika kuti varime chirimwa chepfuta kana kuti castor, icho vanoti chinoshandiswa mukugadzira zvinhu zvakawanda kusanganisa mafuta ekubikisa nekugadzira mishonga inorapa vanhu. India ndo imwe yenyika pasi pano inokurudzira kurima kwepfuta iyi. Mukuzi hanyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKembo.
Zimbabwe kanova kekutanga yakukwanisawo kurima zvirimwa anonzi non-edible crops, zvirimwa zvine mari yakawanda. Tiri kurima castor beans kuti tikwanise kugadzirawo castor oil, togadzira mishonga yakasiyana siyana. Chirimwa chepfuta ichi chino chigadzirwa zvinokwana kuitwa 352 pachiri. Hapana chinoraswa kubva kumidzi yacho, mitanda yacho, mashizha pamwe chete nevana ainobereka. Saka senge tine field day patinenge tichidzidzisa varimi tichivaonesa kuti chinorimwa sei uyezve chinoita kunzvimbo dzipi. Saka varimi vazhinji vaungana vangu vachifara kwazvo, vanhu vazhinji vane chido chekurima iyoyi pfuta iyi.
Imi muri kushanda nevarimi kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana, urongwa hunenge huchifamba sei?
Pari zvino tiri kuti murimi wega wega anenge achida kuti arime pfuta anobhadhara iyo mari inoita $10 application, obhadhara dipositi yake pahekita imwe chete anoda kurima $100. Yatinoti direct input cost, zvese zvinodiwa pakurima mbeu, mafertilizer nemishonga zvinoita izvo $432. Asi varimi vedu nezviva vamunoita kuti Zimbabwe inoomesera varimi vayo. Vanhu vazhinji havana mari endi vanoda kurima vane mirango kana mitemo yavanopiwa kuti varime vachishandisa mamwe maprograms zvakafanana nana Command Agriculture nezvimwe, ndo wega vanokwanisa kurima, vazhinji havakwanise. Saka isusu tiri kuti pashoma pane murimi akabhadhara ipapo, totomupa mbesa nezvimwe zvose zvinodiwa kuti akwanise kurima achikohwa tichizobata mari idzodzo. Zvakare tisu tinenge tichitenga futa idzodzo, tiri kuimbisa varimi tichitenga nedhora rimwe chete rekuamerica pakeji yega yega yaanenge akohwa. Takatarisa maresearch atakaita pataita implementation yeproject iyoyi, averagely murimi pagore anokwanisa kuwana mari inosvika $25,000 pahekta imwe chete ari mapfuta idzi.
Dzinonyatsomera kunzvimbo dzipi chaizvo muZimbabwe?
Tingangoti 95% yeZimbabwe inoita kurima pfuta kunzvimbo dzakaita senzvimbo diki diki iri kuinyanga kuya kune mafreezing temperatures kunotonhora zvikuru, ndo chete nzvimbo yaisinganyatsoita zvakanaka. Asi nzvimbo dzimwe dzese inoita, inotonyanyoita kunzvimbo dzakaita sana Muzarabani, Bhinga, Bate Bridge, Rupani, Cholocho, Mudzi, Chipinge, Chiredzi, nzvimbo dzinopisa maningi ndo kwainonyatsoda chaizvo, uyezve chirimwa chisingade mvura yakawanda. Pagore chinoda 500 millimeters moist content, chinoreva kuti ukangoidiridza nemoist content iyoyo vatikanai vari uviri rutatu zvatokwana, wanzi yatobuda yaakubereka, uye kubereka kwayo inobereka pamwedzi mina yega yega. Ine inonzi 120 day cycle harvesting. Saka pamwedzi mina yega yega unenge uchikohwa, zvinoreva kuti unoikohwa katatu pagore.
Avo vanga vari mukuru wekambani yeLife Brand Agriculture Services vaIsrael Isidori Campbell vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vakawanda munyika havasi kunyatsowirirana padano rakatorwa nehurumende rekuda kutengesa mamwe makambani kana kuti maparastatals ayo. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatoweland vaReginald Shoko, vanovewo muongorori wezveupfumi akazvimirira, vanoti danho rehurumende rekuda kutengesa mamwe makambani ayo rakanaka. Vanoti makambani aya ave nenguva achitatarika, izvo zvange zvichiita kuti hurumende igare ichibudisa mari yakawanda yekutsigira makambani aya pane kuti akwanise kuzviriritira pachawo. Vanotiwo kutengesa makambani aya kuchaita kuti akwanise kuita mabasa nemazvo sezvinotarisirwa.
Zvichakwanisa kuimprova maservisi anoprovhaidwa nemakambani iwawa akaita sana IDBZ, akaita sana eZimbabwe, akaita seAgribank nePOSB nana Telone. Ukatarisa maminista aiita maparastatals awa semaprivate bank, kuti kana minista ari paangoenda kunotora mari imomo, tatsvaya makambani akawanda aita se akadonha asingaiti profit. Asi takatarisa kuvanhu chaivo, benefit yavachawana ndokuti kuchaita improved service, but ichauya aite cost which is a market cost, because the parastatal mostly time inenge yaichingoita inonzi break even, inenge isinotarisira kuti iite profit yakawanda.
Pamusangano wakaitwa munguva pfupi yapfuura wekuzeya urongwa hwebhajeti yehurumende yegore rinouya muvulawayo, mutauriri wedare reparamende vaJacob Mdenda vakaburitsa kusafara kwavo nekunonoka kwavanoti kunoitwa nehurumende kuita zvinhu zvainenge ichifanirwa kuita, vachiti ndezvimwe zvinodzorera nyika kumashure. Kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakabvuma kuti hurumende inombodonza tsoka pane zvakawanda zvainenge ichifanirwa kuita, asi vakavimbisa pamusangano mumwe chetewo kuti urongwa hwekutengeswa kwemakambani ehurumende vari kuhukoshesa uye huchaitwa nekukasika. Vashoko vanoti zvakakosha kuti kutengeswa kuri kuitwa makambani aya kuitwe zviri pachena senzira yekudzivirira huri. Uye vanotiwo kunyange hazvo iri pfungwa yakanaka, vanobvumiranawo nemaonero ekuti kutengesa uku kunogona kuita kuti vamwe vanhu vakawanda varasikirwe nemabasa.
Hurumende yapa maoption vatatu pakuda kutengesa apa. Yatinokwanisa kuti makambani aprivatizwe through stock exchange or list up stock exchange my IPO. Zvichaita kuti munhu mose ane nguva nemari anozvigona chati nga mashefu. Zvimwe zvokutengesera vahamwe ava ma independent private investors zvinotovharira totally the local generality kuti participate pa ownership eji ye kampani. Ndizvo zvichanetsa.
Mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti maonero avo ematanho ari kutorwa nehurumende kusanganisira kutengesa mamwe makambani senzira yekuedza kugadzirisa upfumi haana kusiyana nechirongwa cheEconomic Structural Adjustment Program kana kuti ESAP chakaitwa pakunopera kwemakore ekuma 1980. Vamutasa vanoti zvirongwa zvakadai zvinowedzera kuoma kweupenyu hweveruzhinji vachiti hurumende inofanirwa kugara pasi nevashandi nevashandirwi kuti vabvumirane pamusoro pekuti nyika yotora gwara ripi munyaya dzezveupfumi.
Inzira takambofamba nayo hapana chikuru chatinotarisira kunze kwekupfumisa vashoma nana vari pedyo nevane simba muhurumende. Hapana chinobuda pakutengeswa kwamakambani aya kunyika kana kuruzhinji rweZimbabwe sezvatakamboona zveprivatization yakaitwa kumakore akapfuura kuti yakangopfumisa bedzi vari pedyo nesimba nevane simba muhurumende.
Va Vincent Chakunda, mudzidzisi wezvebudiriro uye muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira. Vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti pane mamwe makambani ehurumende asingafanirwe kutengeswa asi agadziriswe kuti ashande zvakanaka.
Chokutanga chakakosha kutarisa tisati tatura danho rokutengesa makambani atingati maparastatals kana kuti maquasi national institutions kuongorora kuti iwo akambofa sei uye nei. Chakanyanya kuuraya makambani aya kuva pasi pevatungamiriri vakasviba uye vasingamakwanisi kumatungamira.
Richangobiriswa nehofisi inoongorora mashandisirwo emari yehurumende kana kuti auditor general inoratidza kuti pane makambani makumi maviri nematatu ehurumende ari kutatarika. Makambani aya ane zvikwereti zvemamiriyoni akawanda emadhora uye anosanganisira NetOne, Telecel, Zimpost, Zupco, Road Motor Services nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchikamu chino tinoedza kukuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. Bepa nhau reHerald nhasi mune nyaya inoti hurumende ichapa mhosva kuMDC Alliance kana vanhu vakafa kana kukuvara pavanenge vachiratidzira nemusi wechina. MuHerald mekare mune nyaya inoti pave nekusawirirana pakati pevakuru vakuru muMDC Alliance. MuChronicle mune nyaya yemusangano uchaitwa nhasi Chipiri negurukota rezvemari vaMtuli Ncube nevamabhizinisi muBulawayo. VaNcube vanotarisirwa kutaura pamusoro pekuti vachamutsidzira sei mabhizinisi emuBulawayo. MuDaily News mune nyaya inoti hurumende iri kugadzirira nzira yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvikwanise kuwana magwaro ekufambisa mapassports kubva kumapost office. MuDaily News mekare mune nyaya yekuti mapurisa aburisa tsamba yokusunga vaWalter Mzembi nekuti havana kuuya kudare rezimhosva kwavakange vachitarizwa nezuro. Tasvika muchikamu chiya patinoteerera zvinotaurwa nevateereri veStudio 7. Idzi ipfungwa dzenyu vateereri dzisinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zvamunoda zviri mupfungwa dzenyu.
Zvizvarwa zvemuzvidzidzo muZimbabwe tashatirwa. Zvatirwa chaiko zita ndozipeisai mulambo. Hapana chirumbo pamo. Chikafu chemene kuti wane mari yekutenga chikafu chemene chikutonetsa pamwedzi wega wega unge panga pechitodiwa kana $100 So 100 rands, 100 bond kuti ibate, 100 bond marwadzo. Irasi kuti mari ndoshanda tiyashaishandi. Oningira nyazi mafuta, mafuta anenda $10. Kutarise mari yacho ine equivalent to user, but user is $3 mafuta, normal price. Kuti ubate $10 kutenga mafuta acho, marwadzo. So, hey. Muzimbabwe ameno kairi kuenda hakuna vanavanhu varwadzirwa varwadzirwa chaivo chaivo hapana zviri kuitika hapana zviri kuizwa chaivo chaivo madhakanyana mahumbwe chaivo kutambiwa zvipo basiri vazvi
makadini washamariri westudio 7 ndotwawo beloved Taringa ini ndogarawo minute o miyamiya minute o extension dambudziko retiri kusangana naro isu semaresidenti vepaunity o tiri kuona kuti nzvimbo yedu tikange takabhadhariswa mari dzatakabhadhariswa zvichinzi mapenalties nechiichichi mari idzodzo vaiti hanzi ndovada kuzoshandisa for service delivery nekusevhisa nzvimbo yese kusevhisa nzvimbo yacho yese kuisa masower pipes kuconnecta water supply and also kuzodhonza vezisa kuti vange vachizoya vachiconnecta magetsi avo but vamba vazivisa ende vaiti hanzi pachazenge vaizobhadhara certain amount of money inenge dzizobhadhara kuti vazokwanisa kuti vatangisa mapoles nekuisa matransformers but zvinhu izvozvo up to now is about 3 years tiri panzvimbo idzodzo hapana kana one chati chaitwa.
Ini ndinoitwa Francis Misi, ndinogara muZimbabwe, muBoera District, mudunhu rokwaBangure. Upenyu hwataa kurarama hwazotiomera. PaBangure Business Center hapana price chaiyo ungati iprice. Kabaut chaiko kuisa pamuromo. Kadoko doko kari kuita $2. Kana ukada kunotenga mafuta okubikisa, nhasi unowana paine imwe price. Mangwana woenda vachaisima price. Ndezvekuti wapinda uchichida ndopavanotanga kutaura izvozvo kuti tiri kuita mari yakarika musingatidarikai apa varitora advantage yekuti kuti ukwire bhazi kuinda kwamurambinda mabhazi haakudhura ende vanhu vacho zvese zvitengwa zvacho kana doro chairo vanodhirivharirwa nemota asi ivo vanoisa purizi yavo yacho yavanoisa so haidzwisisiki upenyu hwatiomera deno zvichiita kuti timbobatanawo nepamhepo chaipo tichimbotaura zvekuitika munharaunda yedu yeBangure muBoera muno muZimbabwe. Tazokwadziwa upenyu hwakwadza.
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri asi dzisinei hadzo neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga nemorning show iyi. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weAmerica kuKinshasa muDR Congo wavharwa mushure mekuwana ruzivo rwokuti ungangorwisa nevanopfurikidza mwero. Zvizvarwa zveAmerica muCongo zvayambira kusafamba-famba pachena. Hurumende yeCongo iri kushora America ichiti kuvhara kwayaita muzinda wayo kunokonzera kutya kusina basa. Mwinin'ina wemutungamiri weHonduras vaJuan Orlando Hernandez asungwa achipomerwa mhosva yekuedza kupinza munyika zvinodhaga zvecocaine nedzimwe mhosva dzezvezvombo. Juan Antonio Hernandez, uyo ane makore 40, akamiswa pamberi pedare muMiami uko kwaakasungirwa. Kambani huru inogadzira motikari yeGeneral Motors yazivisa kuti iri kugumura vasevenzi vayo vanoita 10 zvezviuru 14,000 uye ikati ichamisa basa panzvimbo 5 panogadzirwa mota muAmerica neCanada. Izvi zvashorwa zvikuru nevatungamiri veAmerica neCanada. Yasvika nguva yekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe kuti tinzwe zvavari kuita. Nhasi Marvelous weStudio 7 ari kukurukura naBrian Nyamashamba. mukomana wechidiki ari kushandisa dande mutande reinternet umo ari kugungano repafacebook rinonzi mvenge mvenge kubatsira vanoshaya.
Turako semukomana wechidikiwo akangokurawo mumasekamusana yange rekuti tikwanisawo kushandawo achinge washanda uwanawo an education at least yekuti ukadzidzawo ukaitawo inga wedegree program yako o whatever chaunenge waita wokwanisa kuzvichengetawo nekuraramisawo mhuri but ezvinovo zvanga zvakunonetsuse mari dzacho dzekuti even uende kuchikoro sezvo vabereki vakatadza unenge usadziwana even dzekutochengetawo vabereki dzanga dzatozvishoma saka unotoona kuti mamiriro acho haana kumira zvakanaka izvinhu.
Chimbotipawo nhoroondo yeupenyu hwako iwe, wakakura kupi uyezve ukaenda kuchikoro kupi zvakadaro daro?
Kuchinoi ndokwandakazvarirwa ndikadzidza ndikaita primary education yangu koko kuchinoi as well as high school ndichigara kuchinoi ndokwandagara navabereki vangu svikirawo baba vangu vazofa muna 2007 ndopandakazonyora fomu muna 2008 ndichibva ndazonogara kuHarare ndichigara nasekuru em from Harare ndakazoenda kwamfari kwandagara namaini vavo ndopakazovayo opportunity yekuti ndowana basi kuZimbabwe Prison Service. That was around 2012 now. So ndokwandanga ndava until yezvinozva.
Mukushanya kwako muAmerica pane zvaungati iwewe zvakasiyana here zvauri kuona imomuno muAmerica nezviri kumusha?
Zvakatosiyana, zvakawanda zvakasiyana zvatakabatanga kuzvitaura. Tingangopedza zuva rese but I think ichangoti freedom. Especially freedom of expression. Vanhu vakasununguka kuita zvavanoda muno muAmerica. You can say what you want to say. Pasina kuchiyidzirwa, pasina kudzvanyirirwa. Kozoti life yemuno muchacha yakatosiyana nekumba. Because kuno kumunhu wese anongorarama life iri comfortable as long as uchizvishandira. Sengete zvinokanzwa. Unokwanisararama ma life iri comfortable. Zvasiyana nekumba zvekuti tine vamwe vane mari vari pamusoro. Kuita vamwe vasina mari vari kurarama life yekutambura-tambura. Of course muno muAmerica unogona kuwanika. But for everybody anenge achida kushanda, unokwanisa kuzvishandira. And also zvinotoshamisawo kutoona tichifamba mabuildings or wherever tentiri vachinoadvertisa mabasa kuti apa wehiring apa wehiring zvivizvi zvatisina tobopera taona kumba kukura kwedu kwataita mabasa acho ndeekutotsvagiridza vari pamabasa kudhara vana baba vedu nanasekuru vedu havasi kuda kubva kuti vasiyirowo vamwe vana saka ndozvimwe zvinhu zviri kuno kuzvisiko kuZimbabwe zvekuti kana munhu akura anorezainawo oita se ogarawo pamba achinjiwa zvaakashandira vari kuda kuramba ari pamabasa then vana vadikisa vachashanda vakungopedzera vakungotendera tendera saka those are some of the things zvekuti haziko kuomba zviriko kuno kuAmerica.
Tinoona usati wabva kuZimbabwe wanga uri kuita mabasa ekubatsirawo vamwe vasingawani, ungatitsananguriro kuti chii chakaita kuti uwanikwe iwewe uchida kubatsirawo vamwe?
Chakanyanya kundipusha kuti ndinge ndichida kubatsira vamwe inyaya yekuti ndakaona kuti ndamunhu akuzivikana nevanhu vakati wandei. Mapindura andakaita paFacebook tichitanga kuita zvemagroups ana mvenge mvenge vatinoita paFacebook wayo. Saka ndakaona kuti ndamunhu andinga akuzivikana nevamwe saka chibva ndangozvifungawo ndikati but zvichapera pane time yasasvika pakupera but zvapera kudaro ndichazofiyawo chichiita zvavanhu vangariri. Ndopa ndakatanga kufamba kuHarare kuti at least ndikashandisa kambiri kadiki diki kandinako kutsvagira vamwe vanotamburawo help zvingandibatsira because ndakakura anda masakamusenzi anga ari hard zvekuti kutotenga bhusu nyowani kuti ndini ndakutanga kupfeka bhusu nyowani ndakatanga kupfeka bhusu 21 years nyowani zvinhu zvangu zvese zvanga zvekungotamburira mainifomu kuchikoro zvinhu zvekungopihwapihwawo chingobatsirwa nevamwe so ndo zvaingondibata ndichiti at least iwo ndikashandisawo kambiri kandinako kubatsira vamwe tichitsvaga help tichiita sese zvinondibatsira so takatanga kuidentify mafamilies vanenguva nemasituationswo nemastoriesvo asingori ordinary tinovabatsira saka taizoanaunsa vanaunza pagrupu toti guys tine family yakati then tounganidza unganidza zvatenge taunganidza chibatsirana netimu yangu yandaifamba naye kuHarare tototenga magroceries kana ari mafees tinobhadhara kana paine zvinenge zvichida kuitwa tichingoita because anyange uri passion yangu ngoda kungobatsirawo vamwewo and I always want to share zvishoma zvandenge ndinazvo ndechida kutongoshayawo nevamwe saka ndozvakandipusawo kuti mumakuriro andakaita ndakakura ndisingawani and I know kuti pana vamwe vanhu vatorama masituations akadaro or atori worse even saka zvinongoramba zvichingondipusha kungoti at least dai wabatsira vamwe at least dai wabatsira vamwe.
Tinotenda Marvelous Musanga Nyahuye.
Zvainenge pakaba handikutamba makasa kare kangu ndaira kasha kusvikira mvura yakasa zvayangu vabata vabata kugomera kukwira makata ngwenje kubakabaka umbarume ndakagata machemberezo zvandibata kunodiwa haka mukaka yetachinja mu Gamaga, a temple of Sandbat, who no diva Gamaga, let us in Jampa, who no diva Gamaga. Lagomana, no dafara, and if my vampiro, do pick up.
Aiwa jaya guru ja praise nekambo kake kanonakidza zvikuru. Rekai timbotarisa kuti vari kutitandadza pa Facebook vari kuti chinyi. Iko zvinezvi ndakatarisa message yabva kuna Felix Mwachopa ari kuti watching you from DZ kuHarare. Kutsirai nyengera anoti ndiri kukuonai ndiri kuBotswana kuKabironi. Richman Nyoka Rich. Mazita ari pana pano nakidza zvikuru. Anoti ndiri kukutarisai ndiri kukuonai ndiri kuPolokwane kuSouth Africa. Pamwe chete na Allen Hungwe na Leonard Koni kuraone Stole Lesinyani, Blessing na Mwenesu, Stella Mazungu, Josephine Mabaua ni vamwe vakawanda tinotenda zvikuru kuti munowana nguva yokumbotandara nesu muchibonawo zvatiri kuita muchitaurawo zvamunofunga tinovimba kuti mucharamba makadaro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mudzimai waretired Lieutenant Colonel Arnold Biki, avo vakapangwa nemusi wesvondo vaenda kudare guru redzimhosva kuti hurumende imanikidzwe kutsvaga murume wavo. VaNelson Chamisa navatendai Biti nezuro vakapa huchapupu pamberi pekomisheni yavaHalima Mohlante. Vamwe varimi muZimbabwe varikuvavarira kurima chirimwa chepfuta kana kuti monzi dzekasta. Tinotenda vose vanotitandara nesu paFacebook page yedu nekutitumira mashoko akawanda. Nhasi ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Ndoti mosare zvakanaka.